umhlangano yorukishwa pakati seZimbabwe neSouth Africa watanga nhasi kuseni saka maministers anga achiita kubva kuseni kusvika masikati ano.
Chii chinotarisirwa kuitika?
Vakuru venyika yeSouth Africa vaatiri Ramaphosa vari kutariswa kusvika muno masikati ano. Sangano wavo wevakuru venyika zvakabatanidzana navo president vedu Comrade Mnangagwa uchatanga mangwana kuseni.
Zvimwe zvinotarisirwa kukurukurwa zvakaita sezvipi?
Varikuda kuongorora kuti vava pachinhano chipi pakufambisa zvibvumirano zvakavakanga vaita makore maviri akapfuura. Saka nguva iyi yemakore maviri vanenge vachifanirwa kuenda pati vachinoona kuti zvavawirirana izvozvo zvavakabvumirana sezvo zvinoitwa. Kune zvibvumirano zvakawandisa zvingadarika kuita makumi mana nemashanu 45 zvanga zviripo zvinokavha maareas akawanda maareas eeconomy, maareas ehealth, maareas einfrastructure, maareas eenergy.
Pambokurukurwawo here nyaya yokufamba kwavanhu pakati penyika mbiri idzi?
Zvirongwa zvekuti kushanyirana kunge kusinganesi pamaboda panga pane zvirongwa zvaruda kugadzira nyaya iyo inonzi one stop border post kuitira kuti vanhu vanofamba vachida kuzono kubuda munyika dzedu vamwe vachidawo kumberi kwezimbabwe kusoroko kunana Zambia, DRC, Malawi zvakangodaro vange vachikwanisa kubatwa zvakanaka kukura kuti mapepa avo agadziriswe nenguva shoma shoma. Ndozve zvimwe zvinga zvichitariswa zvino zvakawanda zvikuru.
Kusvika pari zvino chii chabvumiramwa pakati penyika mbiri idzi?
Handingagoni kuti ndidome iye zvino kuti chii chawiriranwa because mapato maviri kana kuti nyika mbiri idzi dzaakuongorora mugwaro rabuda muurongwa rwemamusangano waitika.